manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, mbudzi 14, 2023. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunyange hazvo bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rapiwa mutongo nedare reHigh Court wekuti nhengo dzaro dzimbomira kudzingwa mudare reParamende. Nhasi nhengo dzimwe dzadzingwa zvakare mudare iri. Muri yavatapfuma nei masaya nengo ye Citizens Coalition for Change yakapambwa kumavhuku nemusi wemugovera unovanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzezano PF yazivisa kuti mutumbi wakawanikwa nemusi wesvondo kuCleveland ndevavo. Zimbabwe Warriors yoita gadziriro yemutambo wayo wekutanga weGroup C 2026 FIFA World Cup Qualifiers neRwanda mangwana. Indo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rapiwa mutongo nedare reHigh Court wekuti nhengo dzaro dzimbomira kudzingwa mumatare eNational Assembly neSenate nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyore mukuru webato iri vasengezo chavangu. Dzimwe nhengo gumi nesere dzebato iri dzadzingwa zvakare nhasi muParamende. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kudare reSenate, nhengo shanu dzeCCC dzadzingwa dzinosanganisira vaJameson Timber, vaWebster Maondera, namai Vongai Tome, vose vari nhengo dzeSenate muHarare. Mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vadzinga nhengo gumi nenhatu vachiti vange vasati vaona mutongo wedare uri kumbomisa kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri. Asi vati kana vakaona mutongo wedare uyu, vese vadzingwa vachadzoswa kudare.
My response to Honorable Mauritania, as soon as I get to court, either way, our witness and the chief is not fast to go for meeting and go to the court of the Nanifas.
Mhinduro yangu navamoro kele kana ndikangowana mutongo wapiwa nedare ndichauverenga uye kana uchimisa kudzingwa kwevanhu ava ndichauverenga uye todzosa vadzingwa ava.
Vanga vari mukokeri wenhengo dzeCCC muNational Assembly vaAmos Chibaya vabvuma kuStudio 7 kuti vadzingwa zvisinei nekuti matare ange ati nhengo dzavo dzimbomira kudzingwa.
Pane mazita averengwa naspika ikuru kola ma members a triple c asirigani mberi chiti nasi tatiri ku court ne application ne interdict yokumisa speaker kuti vasarikola ma mps kauti nhengo dzeparliament dze triple c chikonzero chiri chekuti nyaya yedu iri pakati pematare edzimosva ekuona kuti atakakukwidza kuti anonzi chavangu ku triple c atidi atimuzivi saka interdict angari kuti iyo vanofanira kumisa speaker Senate I present kuti muchazoita ma recalls kana nyaya yapera kupi kudare record.
CCC yakaenda kumatare ichiti vachavangwa haisi nhengo yavo uye havana masimba ekudzinga vamiriri vakasarudzwa pasarudzo dzanyamafufu. Vachibaya vati vamudenda vati kana vazowana mutongo uyu kubva kudare vachazoverenga zvakare mudare asi vachiti kudzingwa kuri kuitwa vanhu veCCC hakuna maturo ose.
zvokubudisa mudare National Assembly zvagara hazvina kana maturu hazvina musoro nechikonzero chiri pachi tokachingotaura kuti inini pandakamira panapa ndini opposition leader of parliament weTPC in the National Assembly kududzira kuti kana pane any communication from my party inofanira kuya through me nyaya dzemarecalls takatara kudhara kuti anonzi chavamwe haasi munhu weTPC naizvozvo haana simba rokurukola nhengo dzebato reTPC saka hazvina kungatambira zvinhu zvisina kana maturo.
Vamwe vadzingwa muNational Assembly vanosanganisira mutevedzeri wemutauriri webato reTPC vaGift Hostalo Siziva vaAdmo Chievero vekuChegutu West vaStephen Chatiza vekuGoromonzi West navaOliver Mutasa vekuZvimba West. Hatina kukwanisa kubata vachavangu kana mutauriri wavo vakalipani Pogen sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha dzavo izvo zvapakuti Studio 7 isaziva kana vachavangu vachapikisa mutongo wedare reHigh Court iro ramisa kudzingwa kwenhengo dzeTPC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Muri yavachapfuma nei masaya nengo ye Citizens Coalition for Change yakapambwa kumabvuku nemusi wemugovera nuari kufungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzezano PF yazivisa kuti mutumbi wakawanikwa nemusi wesvondo kuCleveland ndewavo mushure mekuratidzwa mutumbi uyu kuchipatara chepari renyatwa nhasi mangwanani. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mudzimai wamasaya amai Maria Juwao vati vaona mutumbi wemurume wavo nhasi mangwanani mushure mokunge mwana wavo akatadza kucherechedza mutumbi uyu nekuti wainge wakapiswa uye kuzvimba.
Ukaona bhodhi wanga wakakuita semunhu yapiswa nemoto, wanga wakazvimba, pakachekwa chekwa miri makumbo avandikangoti wangozvimba pese miri wese zvausoro pakazvimba zvakare, mwana pakaenda nezuva haana kukwanisa kuaziva.
Mumashoko avo kuvatori venhau mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati hama dzavamasaya dzaona kuti mutumbi wange uri kuchipatara ndewavo. Vanyati vati mapurisa ari kuferefeta nyaya yekushaya kwavamasaya uye vachakamirira zvichabuda mutsvakurudzo yekuti vakafa sei kana kuti post mortem iyo iri kutarisirwa kuitwa mangwana. Zvichakadai vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reTPC vaGift Hostalo Siziva vati vanoshushikana zvikuru kuti vanhu vachiri kupambwa nekuurayirwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vati vaendesa gwaro renyunyuto kumukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga kuti nyaya dzekupambwa nekuurawa kwevanhu dziongororwe.
Tanyorera mukuru wemapurisa kuti vanzwisise kuti nyaya iyi inofanira kutariswa. Mavictims ari kuramba achiwedzerwa asi mapepetrator ari kufamba scot free.
Vaenderera mberi vachitiwo vanyorera magwaro enyunyuto kuparamende commission inoona zvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission pamwe nemasangano akaita seSADC neAfrican Union vati nyaya dzekupambwa kupondwa nekushungurudzwa kwevanhu dziri kuenderera mberi nekuti nyika haina kuita sarudzo dzakachena uye vanhu vari kurangwa kuti vakaramba bato rezano PF musarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuzano PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko mubato iri vafarai marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi umwe vechidiki mboka revechidiki vezano PF vataura ikandishaya vanoti zano PF haiine zviri kuitika muTPC vachiti bato ravo riri kutsvaga ritsigiro kuti rikunde musarudzo.
Zano PF kukambena kukwikwidza kuti ikunde musarudzo.
Muzinda weAmerica sangano reAmnesty International pamwe nebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Munzora vaburitsa magwaro ekushoropodza chiitiko ichi vachikurudzira hurumende kuti iferefete kukwira kwenyaya dzekupambwa kushungurudzwa nekupondwa kwevanhu vanoita zvematongerwo enyika nhengo dzeparamende vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa hurumende. Vamasaya vakapambwa pamwe chete navaJeffrey Carlos avo vakazowanikwa kupurazi reShakwino vakakuvadzwa zvakaipisisa. Kupambwa kwevaviri aya kunotevera kupambwa nekurohwa zvakaipisisa kwedzimwe nhengo dzeTPC dzinosanganisira vaombera ishe nhende vaJames Chidakwa pamwe nenhengo yeparamende vatakudzwa ngadzore kubvira muna Gunyana kusvika pari zvino. Nyika iri kudzokera kusarudzo dzemabyelection muna zvita mushure mekunge nhengo dzetriple C dzeparamende nemakanzura dzadzingwa mushure metsamba dzakanyorwa navasengeso chavangu avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato iri asi bato iri richiti vachavangu haisi nhengo yetriple C. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi ichipinda mwedzi wechipiri panguva yomutungamiri weIndonesia vaJoko Widodo vapa chikumbiro kune mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti vataure nemutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti vaone zvavangaite kuti upenyu hwevanhuwo zvavo vasinei nehondo vari muGaza huchengetedzwe. VaWidodo vataura izvi vari kumuzinda weWhite House muAmerica. VaWidodo vari kushanya muAmerica uye nyika yavo ndiyo ine vatendi vechiMuslim wakawanda. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vemuPalestine vadarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000. Israel inotiwo vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vave kudarika 1,400 kana kuti chiuru nemazana mana. Parizvino pane nhapwa dzekuIsrael dzakatapwa neHamas idzo dzinonzi dzinofanirwa kudzoswa kuti hondo iyi ipere. Muongorori wenhau dzeupfumi hwenyika vamasimba kuchera vanoshanda vakazvimirira vanoti vanotsigira chikumbiro chaturwa navaWidodo vekuIndonesia kuna vaBiden sezvo America iri imwe yenyika dziri kutsigira Israel inogona kutaura nenyika iyi kuti imise hondo pave nerunyararo. MuWashington DC nhasi mune kuratidzira kuri kuitwa nevari kutsigira Israel muhondo iyi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavhilas Musanganya uye weStudio 7 navakuchera.
Ndingati inini vandinoona vanokwanisa chete kupindira vachiteererwa kunyanya neIsrael ngevekuAmerica. Ndivo vanokwanisa kupindira nekumisa Israel zvimwe pada tevamwe vatungamiriri vekuEurope asi kunyanya vatungamiriri vekuAmerica vaBiden. Nekuti takuona kuti pare zvino chero vana kuzvipatara vakushaika nekuda kwehondo iyoyo.
Tichitarisa zviri kuitika muhondo iyi kuti iri kuramba ichienderera mberi, unoona zvichikanganisa here upfumi hwenyika dzakadai seZimbabwe dzinogona kunge dzichidyidzana nedzimwe nyika dziri muMiddle East?
Upfumi hwenyika yeZimbabwe pare zvino hausati hwanyanya kupiringishwa kana kufifingwa nehondo iyi. Asi tinozviziva kuti kunyika dziri kuMiddle East ikokoko ndiko kunobva mafuta epeturu nedizeri. Saka hondo iyi ikatanga kutekeshera, tinonzwawo dzimwe nyika dzaakuvhundutsira kuti kana Israel ikasamira hondo, dzimwe nyika dzinenge dzaakudawo kupindira. Zvinozoita kuti mutengo peturu nedhiziri zvinge zvichikwira, zvinozokonzera kuti upfumi hwenyika yeZimbabwe hunge huchikanganisika.
Tinoona kuti dzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe vanovawo nedivi ravakarerekera sezvinoita America kuti yakarerekera kuti iwanikwe iyo ichitsigira Israel. Munoona izvi zvakamira sei?
Chimwewo chatinofanira kunzwisisa ndechekuti nyika dziri muno muAfrica dzino simbatsaisa kana kuti kudwa zvichemo zvePalestine vachichemawo vari kudivi rePalestine, asi havana zvakawanda zvavanokwanisa kuita kuyananisa vanhu veHamas neIsrael panguva dzinedzi, zvikuru sei Israel ichiri yakatsamwa kuti pane nhapwa dzinosvika mazana maviri dzichiri dzakabatwa.
Muongorori wenhau dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vachitaura naMavhilas Musanganya weStudio 7 vari muHarare. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora pamwe nameya weHarare vaIan Makone vebato reTriple C nhasi vashanyira musha wekuwadzana muHarare uyo unonzi wabatwa nechirwere chekorera zvakasimba. Kuwadzana inonzi ndiyo yatove pamberi munyaya dzenzvimbo dzakabatwa nechirwere chekorera apo vanhu vasere vachinzi vakafa nechirwere ichi paine vamwe vatsva makumi matatu vanofungidzirwa kunzi vabatwa nacho. Zimbabwe inonzi yave nevanhu zviuru zvinomwe zvabatwa nechirwere ichi kubva pachatanga muna kukadzi. Nyanzvi dzezveutano munyika dzinoti kune vanhurume vechidiki vakawanda vasiri kuenda kunotsvaga rubatsiro kumakirinika nekuzvipatara zviri kukonzeresa kuti zvirwere zvavanenge vachirwara nazvo zvikombe uye zvigogona kusvika pakuvauraya. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange gore negore mwedzi wambudzi wakatarwa kuti ndewekucherechedza kukosha kwehutano hwevanhurume kana kuti Men's Health Month, vanhurume vakawanda vanonzi vanoti kuzvipatara kwakaberekerwa ingwe, ndiko saka vasingadi kuendako kunyange vari panhovo yorufu. Murume wechidiki wemuHarare vaVincent Kashiri vanoti varume vezera ravo vemazuva ano vave kukoshesa zvemafaro bedzi vachitadza kukoshesa hutano hwavo.
Dzinongwa tinofishahanya nazvo. Kuda kutarisa vanhu vezera redu takufunga zvinodhaka. Saka munhu ukataka kwana kwangu mukashongofunga kuti handitori raiti apa unenge wakaushitorwara. But zvakanaka kuti munhu ugara wakasika kuenda nekuti ukasika kuziva status yako chinhu chakakosha.
Mumwewo wechidiki vamakiliyo Mapfumo vanoti zvizhinji zvinoita kuti vanhurume vechidiki vasade kuenda kuzvipatara kunyange vachirwara.
Masikiro hatikangoitwa varume tinongoona kunge tiri pamusoro pezvinhu zvese. Hatina chinhu chinotidonhedza pasi, hatina chinhu chinotivhundutsa. Saka ukaona wakuzosvika pasituation yekunzi waenda kuchipatara then wototarisawo futi nyaya yosituation iwo yemararamiro atinoita kuti mari chaiyo kuenda kuchipatara hapana. Saka varume nguva yekuenda kuchipatara chaiyo handione iripo, handione pane reason.
Musikana Abvazera wemuHarare Muzvare Besta Chandata vanoti varume vakawanda vanovhunduka chati kwatara kana vakanzi vaende kuchipatara nekuti vanenge vaine katurikwa.
Varume vazhinji vanofunga kuti vakaenda kuzvipatara kwakutonotestwa utachiona. Saka ivo nemabasa vanobata vanenge vachiedza kuvanziridza zvakasiyana siyana zvatisingazivi. Ndosaka vasingade kuona suo remuzi wechipatara. Anotoshingirira kuti zviregaindirware zvangu ndiri pamba. Nyangu akafa hatorina kana hanya neupenyu hwake nekuti anenge ane zvaari kuda kuedza kuvanza.
Mumwe wevechidiki anoshanda nesangano revechidiki munyaya dzezveutano reStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team asina kuda kudomwa nezita anoti tsika nemagariro edu muZimbabwe zvinokonzeresawo kuti varume nevakomana vasaenda kunotsvaka rubatsiro kumakirinika nemuzvipatara.
Mumwe ndiye anotaura iye kuti kufa kwemurume kubudaura. Uyezve vanakomana vechidiki vanotya kushoropodzwa kutasirwa pasi munharaunda mumavanogara nekuda kwezvavanotarisirwa kuti hunzi murume kuenda kuchipatara unenge wadzikisira tsika dzevarume uye unenge usina kuta murume pavarume.
Asi chiremba wechidiki Dr. Meshack Ruwende vanoti kunonoka kutsvaga rubatsiro muzvipatara kune njodzi yakakura chose.
Njodzi yazvo iri pakuti pazuva rimwe nerimwe ratinenge tichirengera kuenda kuchipatara chirwere chiri kukura zvinorovawo kuti kurapwa kwacho chinenge chichiita chichikonesa chichinesa chichinesa nekuti chirikuramba chichingodzika chingobhidzika chikura chikura zvinoreva kuti chichanesa kurapa chatora nguva yakareba kurapa uye zvichada mari yakawanda yekuti chirape chirwere ichocho. Zvimwe zvirwere kana zvikatikanyanya kuzviverengera zvikanyanya kugarisa hazvitozorapiki zvachose.
Mukuru wesangano rine kirinika inobatsira kurapa varume vane zvirwere zvakasiyana siyana Remens Health Clinic Zimbabwe vaBen Ncube vanokurudzira vakomana nevarume kutsvaga rubatsiro nguva ichipo kwete kuzoyeuka bako vanaiwa.
Tinokurudzira vabereki kuti vange varipo pakubatsiridza vanakomana vavo kana vachinge vasiri kunzwa mushe uye nenzira dzekuti vakwanise kuenda kuchipatara. Isusu zvekare tinoona nepatinokwanisa kuti tinge tichiparubatsiro nemaprizes akaderera kuitira kuti vese vanakomana vakwanise kuwana rubatsiro parunenge ruchidiwa.
Dzimwe unyanzvi dzinoshanda nevechidiki dzinoti hurumende yakabatana nemasangano anoshanda akazvimirira vanofanira kuwana dzimwe nzira dzinofarirwa nevechidiki dzinovakwezva kuti vanzwe chidokwa dokwa chekunotariswa naana chiremba nguva nenguva. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo varume vakawanda kwazvo kunyanya vemunyika dzemuAfrica havadi kuenda kunobatsirwa kuzvipatara nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kuda kuzviti tiri varume isu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevezvitoro vari kutambira nemufaro mukuru danho rakatorwa nehurumende svondo rapera rekubvumidza kupinzwa munyika kubva kunze kwesemende nefotereza kunyange hazvo dzimwe nyanzvi idzi dziri kukurudzira hurumende kuti igadzirise chakambokonzera kuti zvinhu izvi zvishomeke munyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanoti iri idanho rakanaka zvikuru pachitariswa kuti vanogadzira zvinhu izvi munyika vari kukundikana kugutsa misika.
Saka liberalization inoita kuti supply improve, zvobatsira vari kuvaka, zvobatsira varimi. Uye zvakaita katarisa chirongwa cheAfrican Continental Free Trade Area chekucreate a continental free trade area. Chiri kukurudzira nyika kuti dzinge dzichiita allow for trade, importation ezvinhu sipe kana zviri kubva kune dzimwe nyika muAfrica. Atini zvinhu zviri kukurudzirwa zvakanyanya takatarisa muAfrican Continental Free Trade Area.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti sevezvitoro vanotambira danho rehurumende iri nemaoko maviri.
Hatidi kuti isisu kana tichinge taumba makambani anenge achitarisirwa kuti anga achipa zvikwanisiro kuvarimi nevavaki agozoregera kuita chitsidzo chavanenge vakapikira kubva pavanovamba makambani. Saka naizvozvo isisu seConfederation of Zimbabwe Retailers takasangana neMinistry of Industry and Commerce tikapawo pfungwa dzedu maringe nekushomeka kuri kuita fotereza nesimende uye nekudhura kwayo. Mukatarisa bhegi rimwe chete resimende 50 kg riri kutengeswa $20, danho rinova riri kuomera vari kuvaka nevari kuedza kunge vachivandudzira mabhizimusi avo muzvivakwa asi vasina mhosva maringe nezvinenge zvichiitika munharaunda yaikonomi.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvaro chenai mutambasere vanoti kunyange hazvo riri danho rakanaka rakaitwa nehurumende rekubvumidza kupinzwa kwezvinhu izvi munyika hazvipedzi dambudziko, nekudaro panofanirwa kutorwa matanho akakodzera.
Asi tinofanira kupa nzwisiso kuti sei nyika yange yasvika pachinhau ichi chekuti vanhu havachakwanisi kuwana simendi yakudhurisa kana kuti haichawaniki zvimwe chete nefertilizer munyika yedu yeZimbabwe. Izvi zvinenge zvichikonzerwa nenyaya yekuti muZimbabwe hamuna mvura, hamuna magetsi, uye maraw materials ekugadzirisa zvinhu izvi anenge achida kuti atsvakwe kubva kune dzimwe nyika, zvichiratidza kuti panenge pachitodiwa kuti vanhu ivo vari kugadzira fertilizer nevari kugadzira simendi vange vachiwana maUS dollar. Kusvikira zvinhu izvi zvagadzirisika, ticharamba tiri nyika inenge ichiita sei, ichitarisira kuti tinonotenga semendi nefertilizer kune dzimwe nyika.
Mushure mekunge munyika maita dambudziko rekushomeka kwesemende nefotereza, hurumende yakabvumidza makambani pamwe nevanhuwo zvavo vane mari dzavo kuti vapinze zvigadzirwa izvi munyika. Tsaga rimwe chete resimende raimbotengeswa nemadhora 10 nerimwe kusvika kumadhora 10 nematatu ekuAmerica rakanga rava kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pegumi nemasere kusvika kumakumi maviri nemashanu. Asi kubva zvatanga kupinda zvigadzirwa izvi munyika, zvinonzi mitengo yazvo yakatanga zvakare kuderera. Munhau dzemitambo, vanoita zvekufembera zvibodzwa zvemitambo yekubhejesa pamwe nekupima udzamu hwezvikwata avanodaidzwa nechirungu kunzi bookmakers vanoti semaonero avo Zimbabwe iri kurohwa neRwanda mumutambo wavo wekutanga we-2026 FIFA World Cup Qualifiers Group C uyo uriko mangwana masikati kwakare kuRwanda. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Rwanda neZimbabwe dziri kusangana muHuye Stadium muguta reButare muRwanda mangwana nenguva dza3 masikati. Vanoita zvekubhejes ava vari kuti Rwanda eri pamberi pamutambo uyu vachiisira vanoita zvekubheja mitambo mari inoita iyo dhora rimwe chete rekuAmerica padhora rega rega rinenge raiswa neavo vanoti Rwanda inokunda. Asi vanoti Zimbabwe haina mukana wakanyanya, vari kuti ivo vanoda kukanda mari dzavo pachikwata ichi vanowana mari inoita iyo madhora mana emari yekuAmerica kana chikakunda. Chero pamadande mutande vari kutevera mitambo uyu vari kupa zvibodzwa zvakasiyana siyana, vakawanda vachiti Zimbabwe inorowa 1-0, vamweo vachiti 2-1, kunyange hazo kune vashoma vari kuti zvikwata izvi chaita mangange 1-1. Mukopimwa kwezvikwata mumitambo yekubhejesa, chikwata chinoisirwa mari shoma ndicho chinenge chaonekwa kuti chide mukana wakasimba wekukunda. Chinenge chichionekwa sechisina kusimba ndicho chinoisirwa mari yakawanda. Kazhinji kacho kana chakanga chichinzi hachina udzamu chinogona kuderurwa mazimari kune vanenge vachiti chinokunda. Asi mune dzimwe nguva maonero avo anozobuda akarasika. Asi vaimbove manager weMaurias vaWellington Mpandare havasi kubvumirana nemafungiro evakawanda vachiti ivo Zimbabwe haina chekutya paRwanda apa sezvo vakamboikunda.
Buraro Afrika rachinja, asi hapana team isingatyike. Ukatarisa kuti Rwanda iteam yatakapedzisa kutamba nayo pavane makore Raman Gumba ari coach, tikaikunda zvakare. Saka handisi kuona chakanyanya kuoma.
Nemutevedzeri wemurairidzi weDynamos Lloyd Chigove anotiwo kunyange hazvo Zimbabwe isina kuita gadziriro yakanaka, nemukambawo meRwanda hamuna kunyatsoti twasa.
Iwo Rwanda iyi yaitodambudziko mare kuti murairidzi wacho uyu ari kunzi aane masvondo maviri ave nechikwata ichi haatonyatsochiziviwo.
MaWarriors anofarira kukunda mumutambo wekutanga uyu kuti asimudzirire rwendo rwavo rwe2026 FIFA World Cup zvine mutsindo. Mutambo weZimbabwe unotevera uri kune Nigeria nemusi wesvondo asi muhuye stadium mekare, nekuti Zimbabwe haina nhandare yekushandisa semusha wayo. Zvichakadaro vari kuronga mutambo wekugumisira waCharles Manyuchi weGrand Finale muHarare vazivisa kuti mutambo uyu uchaperekedzwa nemagitare emuimbi seColors musi wa25 Mbudzi. SeColors anoti musi uyu achambosiya zvedziyo dzerudo obatana nedzo dzehondo dzinoenderana naManyuchi nezvaakaita mumutambo wetsiva.
Ana SeColors akawanda bati unosina SeColors mweya weimba nenzi
Mose uyu Manyuchi ari kurwana Jimmy Mambunji wekuDemocratic Republic of Congo mumutambo weuremu weSuper Middleweight. Manyuchi anoti haasi kutya Mambunji, asi kuti mushanyi uyu ndiye anofarira kuvhunduka kusangana neShasha.
Asina kupawa ndini pamutambo iwo saka zvandokuvimbisai muno munotozviziva kuti shumba iri pamba payo nevana vayo inenge ine ukasha wakadii.
Manyuchi ndiye mutambi wekutanga muZimbabwe kutora bhande reWBC azoteverwa nakuda Chiwandere uyo aivewo neRest River zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLife Talk The Connection na 8 PM manheru anhasi tiri kutarisa nezvekupambwa pamwe nekupondwa kwenhengo yebato reCCC pamwe nekuenderera mberi kwekudzingwa kwenhengo dzebato iri muparamende kunyange hazvo dare reHigh Court razvimisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Kunyange hazvo bato rinopikisa reCCC rapiwa mutongo nedare reHigh Court wekuti nhengo dzaro dzimbomira kudzingwa mumatare eParamende, nhengo idzi dzaramba dzichidzingwa zvakare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela kweza kusihlwa ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuLwezi 2023 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Sogula manye njalo amalunga edalele parlamente awe TRC asexotshiswe ku National Assembly la ku Senate. Lanxa umthethwandaba we High Court namuhla unxume ukuthi lokhu kuke kumiswe.
Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu ngoba silahlekele ubaba uThapamani Masaya. Wayengeladlakela lo muntu, wayengahluphananga lo muntu, wayengathethisanga nalo muntu. Into yakhe wayefuna ukuthi abantu beZimbabwe bebe le freedom of expression.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namuhla sisole kakhulu ukubulawa kwelunga leTRC umnumzana Thapumane Masaya. Yena otholakale egongotiwe izolo ngemva kokuthunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende kanye lamalunga ezanu-PF. Elemelika leleBhilithane asethule ezinye izijeziso zenotho eziqondiswe kwabeqembu leHamas elePalestine elilwisana lele Israel emizameni yokwenqabela amanye amazwe ukuncedisa iHamas kulimpi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa isinqumo esethulwe ngumthethwandaba we High Court namuhla sisithi amalunga edalele parlamente awebandla eliphikisayo eleTRC akumelanga axotshwe kudalele National Assembly lele Senate ngozithi unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Sokumlamanye njalo amalunga aleli bandla afika phose amachumi amabili axotshwe ngusomlomo wedale namuhla. Kubika uTaboka Ncube.
Lanxa isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu owe High Court sisithi amalunga edale lePhalamende awebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa eNational House of Assembly leSenate ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Chabangu, sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadalelawa namhlanje. Edale leSenate kuxotshiswe amalunga amahlanu aweTRC abagoqela umnumzana Jameson Timba, Webster Mawondera, lo nkosikazi Wongai Thome. Edale leNational Assembly umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uxotshe amalunga alitshumi lantathu esithi ukwenze lokhu engakaboni isinqumo somthethwandaba weHigh Court, kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazaviselwa. Okhokhela iqula lamalunga asedalela eParliament weTRC umnumzana Amos Chibaya ukhulumele Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye owabaxotshiweyo lanxa kulesinqumo seHigh Court esokuthi bake bame ukuxotshwa. AbeTRC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uChabango ozithi ngunobhala jikelela lelo bandla kayisilo lunga labo, Ngakho ke akala mandla loba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukangcwabakazi. Abanye abaxotshe namhlanje edala le-National Assembly bagoqela umsekelo wesikhulumeli se-Triple C uMnumzana Gift Ostalo Seziba, Admochi Yevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa labanye. Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa umbono kaChabangu kumbe uMnumzana Khalipani Phogeni ibe liphutha njengoba bebengasabela incingo zabo. Ekhuluma nge-Studio 7 ngempela sonto, uPhogeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalunga edala lephalamende kuluhlu lwakuqala esithi basahlolisisa ukuthi bangalobela ephalamende ukuze leli phutha lilungisiswe.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namuhla sisole kakhulu ukubulawa kwelunga leTriple C uMnumzana Tafumane Masaya, yena otholakale egongotiwe izolo ngemva kokuthunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO kanye lamalunga ezanu-PF. Kumbiko esiwethu le enkundleni zokuxhumana, isigodlo lesi sithe uhulumende kumele aphenye lolu daba ukuze kuvezwe ukuthi uMasaya wathunjwa njalo wabulawa ngobani. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa iHuman Rights Watch, Amnesty International kanye leSouthern African Human Rights Defenders Network lazo zethule umbiko zibambene namuhla zisola kakhulu ukubulawa kukaMasaya, yena othunjwe ngomgqibelo ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe phambilini kokhetho lwama-by-elections olokudinga umeli wemavuku edale lephalamende ngenyanga ezayo kulandela ukuxotshiswa komeli walesi sigaba ephalamende ngozithi ungunobhala jikelele we-Triple C uMnumzana Sengezo-Chabangu. Umdeni kaMasaya kanye labe-Triple C bathi ukhanya wabulawa ngokuganyulwa ngamabhemba. Sixoxele siphathamandla saleli bandla eMelika uMnumzana Tim Moringayi.
Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu ngoba silahlekelwe ngubaba uTafumane Masaya. Wayengeladlakela lo muntu, wayengahluphananga lo muntu, wayengathethisanga nalo muntu. Into yakhe wayefuna ukuthi abantu beZimbabwe bebe le freedom of expression ezikampenela for his party. Engachayanga muntu, engahluphananga lo muntu. So leyi into eyenzakala eZimbabwe leyi eyokubulala abantu every time masisehlukana ngendaba ze-politics, hayi asikuchiyeni izihlobo zami. Laba abasetshenziswayo bethunywa ukuyebulala abantu, siyakwazi ukuthi iZANU-PF yiyo ebehind konke lokho. Mabe sithi bona babambe zonke indawo ze-CIO, zamapolisa, zamasocha, ze-military intelligence, kanti pho kuhamba njani ukuthi abantu lokhe bebulawa by the unknown. Sibona kuhamba njalo futhi ngendaba zama-minerals ethu, gold mafia, ukuthi i-gold yayichaya la i-double up abantu bengakwazi ukuthi kuya ngapha. So yikho esikutshoyo khonoko ukuthi iZimbabwe kathesi kumele kube labantu abafuna ukukhokhelayo, abalothando lwabantu, abalothando le future yeZimbabwe. Ngoba siyabona ukuthi lokhu ngalokho kuhamba phambili, hayi asikwazi ukuthi kuzozala nkomoni. Ngoba abantu beZimbabwe they have been patient. Abanye they have not recovered from since 1965 kuchaywa impi liberation till now. So sithi hayi asihlaleni phansi maZimbabweni, sibone indaba yokuthi sikhiphe iZANU le lo mnangagwa wabo, ngoba sebehlulekile ukubusa iZimbabwe in a free and peaceful manner. Thina silabantu abalodlakela, thina sifuna umsindo, sifuna i-peace in Zimbabwe. So lokho kubuhlungu.
Udlakela lolu alusoze lwethuse amalunga enu ecine engasayivota yini kuma by-elections.
Ukuthi ama by-elections baza siyethusa or kwesasaba angikuboni mina. I-vote yafelwa ngabantu during the liberation struggle. So lokho kokutsha abantu besethuswele abantu since 1980 akusasebenzi. Ngoba it's a constitutional and fundamental right. It's like your right to breathe ekuseni. Ukuthi la uphefumule umoya. So your vote is your right. Ngisho njalo kwabantu abakhulumayo ukuthi izani zatshaya abantu during the by-elections and everything. Hayi, konke lokho siyakwazi. But imvumo yakho yokuthi uvote is yours, born with it, and it's constitutionally mandated.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla sebandla le-TRIPC khona pha eMelika. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira yena uthi ibandla lakhe alilani lokwenza lokuthunjwa kumbe ukubulawa kwabasekeli be-TRIPC.
The voice of America.
Ele Melika lele Pilitane ase ethule ezinye izijeziso zenotho eziqondiswe kwabeqembu lakwele Palestine ele Hamas lona elilwisana lelizwe lakwele Israel. Injongo yezijeziso lezi ngeyokwenqabela ele Iran labangane balo ekungeneleni encedisa iHamas kulimpi esingene kunyanga yesibili. Umpati Ntambo obona ngezemali kuhulumende weMelika, unkosikazi Janet Yellen wethule umbiko namuhla esithi ilizwe lakhe leBhilithane ngokuthatha lelinyathelo bazama ukuvimba iHamas ukuthi ingafinyeleli uncedo lwemali yokuqinisa impi yalo. Lokhu kugcizelelwe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken yena othi lezi zijeziso zizanceda kakhulu ukuthi iHamas ingatholi uncedo lokuthenga izikhali. Ele Israel lithi abeHamas babulale abakulelo lizwe abaphezu kwenkulungwane 1200. Ngenyanga edluleyo babuya bathumba abaphezu kwamakhulu amabili i-240 abane babo asebakhululwayo. Abe Israel baphindisele ngokubulala abesiPalestina abazinkulungwane etshumi lanye 11,000 abagoqela abesifazana labantwana abangahlomanga. Iqembu leHamas likuluhlu lwamazwe agoqela ele abalwa njengamaqembu abahlamuki ama-terrorists ehlelwa ngamazwe afana leMelika, Israel lomanyano we-European Union. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera yena othi usekela labo abakhuthaza ukumiswa kwalimpi phakathi kwe-Israel leHamas.
Katensi ngibona njengani umungameli ubaba uBiden wase-America lezinye inkokheli zase-Europe yiwo abangalalelwa ngubaba uNetanyahu nxa kuyikuthi sifuna ukuthi impile ime. Ngelinye icele la ngikhona ngibona njengani inkokheli zase-Iran kumbe inkokheli zase-Saudi Arabia ebengakhuluma leHamas uze layo imise impile.
Kubona ngani eZimbabwe lingaba ngelinye lamazwe angathinteka aphazamiseke kwezomnotho ngalimpi yele Israel kanye leqembu leli eHamas lakwele Palestine.
Kathesi umnotho waseZimbabwe awukahlaselwa impile. Impile isasekatshana kakhulu lo mnotho waseZimbabwe. Kodwa kuye ukuthi impile izaqhubeka njalo ezinye kumbe amanye amazwe azangenela uzananzela ukuthi layo iZimbabwe umnotho wangkhona uzaba affected kakhulu ngoba e-Middle East yikho okuvela khona amafutha awe petrol le diesel esiwasebenzisa lapha eZimbabwe. So ukuqonga kwempile kungenza ukuthi layo intengo ye petrol le diesel ikhwele bese wenza ukuthi umnotho waseZimbabwe uguqe ngamadolo ngoba siyakwazi ukuthi amagetsi ayahlupha lapha njalo into eziningi sisebenzisa ipetrol le diesel ukuthi zihambe from point A to point B.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho. Izakhamizi zeBulati esiqintini seMatobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo. Zithi imigwaqo efileyo yenza ukuthi kungabi lamabhasi lezimota ezithwala uzulu njalo. Zithi ukuze zikhulumisane lezihlobo labangane ngabomakhalekhukhwini kumele zigade izintaba kumbe uxolo sihlobo zami, kumbe zigade izintaba ziye lapho okuphakame khona zisiyadinga amagagasi. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Abahlali balindawo bathi intuthuko bayizwa ngelikabathi ikhulunywa kwezinye indawo. Isekamizi umnumzana Jay Mkanda uthi eGulathi akulalutho.
Akudevelophi. So ngoba asithi kalesi imigwaqo isile iyafuna ukuthi ilungiswe. So ngezandla siyakuzama kodwa kuyasikhulela ngoba ngeke kufune ukudivele kulezikhali okumele zivele zilungise imigwaqo. Kodwa wonke ukuthi akasidibani lakho. So ngokunye ukubisela intuthu yethu emuva imigwaqo i-DTS yathi iza kuyilungisa akula. Khathesi uwalungiswa lapha akade belungisa lapha ngamafoto bethu abamadiasporas.
Izulu lesiqhotho lisanda kubhidliza isikolo seTogwe Primary le mizi embalwa. Esinye njalo sakamizi umnumzana Jonathan Ndlovu ukhala ngokuthi imifula angenamabholoko yenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuchapha nxa igcwele.
Kungayithapheki kunje kuba basasiphiwe into sambeza ukuthi sifakela phela ukuthi silungise ibridge leli. Ipredo kwa mabikwe, tuso akutapegi la, lalokalo kungaadli kwa zonto, kakufana na lakunoku, steru ngeto, disku ngeti sabagiti, abata mani mba kaya nge booster, sikase zintabe ni baba, siya fuo, siya tingi booster, ntabe ni sisi network, siya lutola, akula phone, lopa sikurela usintani, sikumele sike ntabe ni usuku, pati kwa usuku, muda wansa mtata, puto, uri zmuti, akula, asi nyoke zapi mamba zota baba, ama pimpa mbali.
Olunye uthi woluhlupha kakhulu kulesi sigaba ukuthi amagagasi abomakhalekhukhwini awabambi kuhle. Okwenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuxhumana lezihlobo labangani abakwezinye indawo ngitho lasenkundleni ezisetshenziswa ngabaningi ezifana le-WhatsApp. Izakamizi zithi ukuze zisebenzise omakhalekhukhwini kwesinye isikhathi kumele ziqase intaba zidinga amagagasi khona ezithi kuzifaka engozini yokulunywa zinyoka. Nangumnumzana Elvis Moyo.
Nakusokude menakalo yabi sikhona esigabeni sehlule ukuthi sithintane. Just because ngoba sina network ukuze ube le network sokumele ukhwele indaba ukuze uyethola i-network then eminye into ezinye eminye information siyithole sivela outside the country ngoba abanye babe sesitshela ukuthi a kathi sesisizwe ngapho sokuthiwa sokuthe kodwa thina sebe singakwazi just because ngoba asina network.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Jerry Skosana uthi sebakhalaza bakhalaza kumakampani abomakhalekhukhwini kodwa lanamhlanje akulalutho oseluguqukile.
Inxa silandelela basitshela bona ukuthi ama-subscribers malutshwane ngoba thina sifaka ama-address ethawo asifakawa la. So bese bebona ngani babe bedlalisa imali yabo uzofaka i-booster kit. Lapho-ke siyacela kulandelelwe sibili ngoba yikho kusuphayo singaze sitshiye kunjalo nxa wazange kubatshela ukuthi hayi thina sifanele sesizamile ukuthi information le physical sibe layo sizama ukudinga ama-subscribers siwa over 9,000 abantu abalapha abasebenzisa amafoni.
Ephendula imibuzo ye-Studio 7 phezu kwesimo semgwaqo umgcihlalo wekhansi lematopo njalo engukhansila kawa 22 umnumzana Tobias Banda uthe umasipala wenza konke kusemandleni akhe ngaso sonke isikhathi.
Umgwaqo wethu phose yonke ifile imigwaqo yonke
siyazama njenge council ukuthi imigwaqo siyilungise njengoba niyakwazi eminye imigwaqo ye ministry eminye nge roads eminye ngeyani kodwa phose le ethi council siyazama
Studio 7 qhubana njalo lomanjinela omkhulu wekampani yamakhale kukwini yeNet1 umnumzana Christopher Muchechemera yena othembise ukuthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi amagagasa atholakale eGulati ukuze abantu benelise ukuxhumana lesihlobo labangani kalula futhi benelise ukulandela izindaba ezenzakalayo elizweni laphandle ebulenjini be-internet.
Ngizaba lequla lami likhangele indawo le ngibone kule mizamo bani eyenziwayo kulindawo ngoba sisebenze endaweni eziningi zemaphandleni. Ngizacela iqula lami eliyabe lisemathebheleland lihlolise elingafaka khona i-base station yokuthola amagagasi kamakhalekhukhwini njalo bazayo kuyafika kule ndawo.
Abe iConnect labo bathembisa okufanayo nangumanjinela wali company umnumzana Thawona Chakachira.
Let me fix that one for you. I will fix it for you definitely. But I look up with my planners and see how quickly we can get the network up there.
Mama ngilungisisa udaba lolu ngiza kulungisisa ngiza kukhuluma labahlolisisa indawo le inetwork itholakala.
Izakhamizi zithi imatobho ngesinye seziqindi esabelweni semandebeleni ezisale emuva kakhulu kunhlelo zentuthuko. Imalesudo 7 kuseGulathi amatopho Matabeleland South Province ikamra mngeza Jesus Banda.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi abesilisa abanengi okugoqela abasakhulayo labadala babulawa yimikhuhlane elapheka lula ngoba balesidensi sokuya ezibhedlela ukuyadinga ukwelatshwa nxa bengezwa kuhle. Kubika uTobias Mudzingwa.
Njengabo bonke abesilisa emhlabeni jikelele, abesilisa beZimbabwe babikwa bengasukumeli phezulu njengabesifazana ukuze bekwelatshwa ezibhedlela nxa bengezwa kuhle. Inhlanganiso yeWorld Health Organization layo yakufakaza ukuthi abesilisa abanengi emazweni awezwekazi leAfrika bayadonda ukuya ezibhedlela ngenxa yezizathu ezijiyeneyo kodwa isihamba phambili kuyikuthi bayabe bengafuni ukubonakala njengamadoda angaqinanga alaliswa phansi yimikhuhlane. Umqondisi weklinika enceda abesilisa ngezempilakahle eMens Health Clinic Zimbabwe umnumzana Ben Ncube uthi abazali balomthwalo omkhulu wokufundisa abantu babo abangabafana ngokuqakatheka kokulondoloza impilakahle yabo.
Siyakhuthaza abazali ukuthi khona nabo bekwanise ukunceda abantu babo nge-support njalo ke lama-finances lokubhadala ukuthi bekwanise ukubuya esibhedlela. Thina nathi siyazama ukuthi khona nama-prizes ethu ebeyilawa ayenza ukuthi even abasakhulayo bekwanise ukubuya bezothola usizo.
Udokotela wempilo kobulawayo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi ngokungayi esibhedlela masinyane abantu bafaka impilo zabo engozini enkulu.
Kubi kakhulu ukuthi umuntu nxa egula engahambi kuyabonwa ngodokotela kumbe ngomongikazi ngoba umkhuhlane uyabe ukhula usiya phambili. Ethi nxa ethi uyafika esibhedlela kuthola ukuthi hayi isikhathi sesihambile soku too late ukuthi bamncede umuntu aphangise ukutshona. Yikho siyaxwayisa kakhulu ebantwaneni abangani ababafane nangani bancane laba kuthiwa ngama youth ukuthi bangaze bazenza ukuthi baqinile kakhulu. Imizimba yonke iyafanana nxa umkhuhlane sukhona agijime baye esibhedlela.
Osakhulayo umnumzana Kubuya Majahana uthi abanye abesilisa besaba ukuyahlolwa ngodokotela ezibhedlela lasemakliniki ngezizathu eziningi.
Okunye mfowethu mboni ngazani wesaba ukuthi umuntu esehambile bamtshele ukuthi hayi usubanjwe lo mkhuhlane kumbe sokuyafuneka lokhu lalokhu. So umuntu usuka azitshele ukuthi hayi ngcono ngihlale ngisebunyameni bese ngihamba kudokotela ma sezishubile ungasela plan ukuthi ngingathini.
Omunye osakhulayo uThabani Mlilo umlobi wengwalo njalo ofundisa intsha ngezamabhizimusi uthi amasiko lawo angesinye sezizathu eziyenza abesilisa bengathandi ukuya ezibhedlela.
Amasiko ethu lendlela esiphila ngazo kuba lokubangela ukuba abantu bangahambi kuma-health facilities ngoba sebe kule inye umbono yakukhona ukuthi okudinga usizo ngokwabafazi kumbe amankazana. Na njengamadoda khonokhwana nje ukuba le belief ukuthi kuthiwa njengedoda ufuze uqinisele umzimba wendoda uyazilapha
Umbono kamlilo ugcizelelwe ngosakholayo weGwanda unkosikazi Sibongu Musa Ncube, yena othi iningi labesilisa alifuni ukubonakala ngani ngamadoda angaqinanga.
Indlela esikhulisa ngayo abafana ikho kwenza ukuthi bekhule bebe ngamadoda abayesaba ukuya esibhedlela ngoba besijela ukuthi indoda kumele iqine, indoda akumelanga idedese, lokuthi ingembezi zendoda ziwela esifubeni. Yikho bekhetha ukuthi ngangcono bewele phansi, begulele ezindlini, befihle.
Ocubungula indaba zabatsha njalo engumbalisi ekolitshini leLupane State University, umnumzana Mbulisi Ndlovu, yena ukhonone ngesiphatho esibi sabasebenza emtholampilo esithi lokhu kungaba ngokunye okwenza abesilisa bengafuni ukuya kwelatshwa.
Abongikazi nalabo abemtholampilo lamadokotela kawafundiswanga, esingathi ngesilungu kasensitizwanga, kundingeko zama-adolescent. So nxa befika laphana mebhindlela bawaphatha ngayo, uyathola ukuthi yenza ukubana abatsha laba bagcine besesaba kwakusasa nxa bengagula ukuthi babuyele emtholampilo wanalowo ukubana bayethola impilakahle leyo. Then okokugcina, isizathu sokugcina yikudula, hhayi imtholampilo sudula.
Ezinye ingcweti ezisebenza labasakhulayo zithi uhulumende kumele amanyane lenhlanganiso ezizimeleyo baphume lemikhankaso yokukhuthaza ontanga banamuhla ukuthi badinge usizo lokwelatsha umkhuhlane usalapheka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Umqeqeshi weqembu labesilisa eZimbabwe emdlalweni wenguqu uBaltimore Brito useveze ithemba lokuthi amaWarriors azaqhuba kuhle emdlalweni wawo lele Rwanda kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma phezu komdlalo wesibaya sikaGroup C ozaqhutshelwa enkundleni yeHuye khonale kule Rwanda kusasa emini, uBrito uthe sebehlome baphelela njalo amalungiselelo abo ahamba kuhle.
Siyakwazi ukuba iqembu leRwanda lidlala njani ngemva kokubukela imifanekiso yalo lidlala, njalo silengcwethe ecubungula umdlalo wenguqu esiphiwe ikomiti eqondisa umdlalo wenguqu kweleZimbabwe. Sokungenzeka kodwa ukuba bantshintshe ukuthile, yikho lathi kumele sibe lawethu amaqhinga aza kwenza nabo badideke ukuba kuqhubekane ngathi.
UBrito uqhubekele phambili wathi abadlali yibo kumele badlale ngokuzimisela okukhulu ngoba isikhathi sokulungiselela imidlalo yeqembu lesizwe sisifitshane.
Siyakholwa kukho konke ebesikwenza silungiselela lo mdlalo, njalo sisebenze kuhle labadlali. Kodwa bona yibo kuzamele badlale ngenhliziyo yonke ngoba isikhathi sokulungiselela umdlalo sesincane. Sikubonile ukuba baze lapha ngoba beziqhenya ngelizwe labo, njalo bazimisele ukulilwela.
Umdlali odlala eSengilandi uMarvelous Nakamba laye ugcizelele ukuba bona njengabadlali kuzamele bebophe ziqine ukuze baphumelele.
Sesilinde ukuqala kwawo umkhankaso, njalo siqala ngawo umdlalo wethu leRwanda. Sizathatha umdlalo ngamunye ngamunye, njalo siyazi imidlalo yeqembu lesizwe yehlukile kule midlalo yamaqembu. Yikho lathi njengabadlali siyakhuthazana ngesikhathi sizilolonga ukuthi senze kuhle, siphakamise ilizwe lethu.
Ilizwe leZimbabwe likusibaya sikaGroup C kumkhankaso wokudinga amaqemba wezwekazi lase-Afrika aza kuyaphatheka komncintiswano wezwe zomhlaba ndawonye leBenin, Lesotho, Nigeria kanye leSouth Africa. IZimbabwe izadlala leNigeria emdlalweni wayo wesibili ngensonto ezayo, njalo lo mdlalo lawo ozaqhutshelwa khona lekwele Rwanda. Njengoba ilizwe leZimbabwe lingela nkundla elungele ukuba lingadlalelwa imidlalo yezinga laphezulu, Melisile 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokuthunjwa lokubulawa kwelunga le-Triple C umnumzana Tafumane Masaya. Siziphethe ngebezihamba phambili. Sokulamanye njalo amalunga edalele parliament awe-Triple C asixotshiswe ku-National Assembly laku-Senate namuhla. Lanxanje inkantolo ye-High Court inqume ukuthi lokhu kumele kumiswe. Kwanele Mthwaka Zomuhle, likhumbuleke luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.